hongo tatine urongwa hwekutaridzira murunyararo zvinotenderwa nebumbiro remutemo wenyika yezimbabwe section 59 yekuti fanangeza anofanira kutaridzira vanobvumidza kutaridzira murunyararo pasina mhirizhonga uye vazviisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weposa Public Order and Security Act. Saka muzuva ranhasi mapurisa nezuro vakatipa inonzi provision order yavakatipa nezuro manheru kuma 8 asi takavazivisi yedu kwakachena ivo vakautizivisa manheru nekuti vanhu verima havafariri chiedza. Saka nokuda kwaizvozvo hatina kuzoenderera mberi nhasi mugweru sebato rinotevedzera mutemo, sebato rinoteerera zvinobva kumatare. Saka naizvozvo nhasi hatina kuzoenderera mberi sorokwata takaita kuti vana vezimbabwe vana vegweru vanga vachiwana mukana wavo wekutaridzira murunyararo maererano nekutambudzika kwavari kuita kuti munyika hamuna mvura yekumwa, munyika hamuna magetsi, munyika hamune chikafu, mitengo yezvinhu iri kuita muramba mhuru, munyika mafuta edzimotokari hamuna, munyika hamuna mari inonzi mari yenyika. Zvose izvi matambudziko ari munyika yezimbabwe anga achida kuti vanhu vegweru vange vachitaridzira murunyararo zviri pamutemo.
Tiri kuona vachibaya kuti izvo bato renyu rarambidzwa kuratidzira mumaguta anoti Harare, Bulawayo, nhasi mugweru. Muri kutora matanho api kugadzirisa nyaya iyi?
Isu semusangano unoda runyararo, semusangano usingati mhirizhonga, semusangano unotevedzera gwara, unotevedzera mutemo wenyika, pese panenge parambwa nemapurisa tinoenda kumatare edzimosva. Matare edzimosva vopa zvavanenge vachitizivisa kuti aiwa isu sematare tiri kungotaura zvitaurwa nemapurisa. Saka ndingati semusangano wemumbc nhasi taifanira kunge taridzira mugweru murunyararo, mangwana taifanira kutaridzira kumasvingo murunyararo, musi wechina tinofanira kunotaridzira kwamutare murunyararo.
Pane zvamati manzwa here nhai vachibaya pakurongwa hwenyu hwekuratidzira kumasvingo nemutare?
Mutare pari zvino hapana chandatindanza ini chibaya semurongi wemusangano mumbc, asi kwakumasvingo ndanzwa mashoko kuti iwo zvangoita kunge ngoma ine muririre wayo, kuti maririro akaita ngoma kuHarare, akaita ngoma kuBulawayo, akaita ngoma kuGweru, ndo maririro aita ngoma zvakare nhasi mudunhu rekumasvingo. Ndarudziwa nemastrakcha edu neutungamiri hwemasvingo kuti vaishuwa zvakare provision order yekuti hatigoni kuenderera mberi zvakare kumasvingo mangwana. Asi ndinoda kuti ini zvakare semusangano unotevedzera mutemo wenyika yedu, kwete nyika yezano, tichaenda kumatare edzimosva kunoti aiwa vanhu ngavapuwe kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo dzekutaridzira pachena murunyararo pasina mhirizhonga.